Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana manheru anasi uri musi wemuvhuro zvita 18/2017
makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini tanonoka wande ndiri muWashington DC
ini ndine Evans Zeninga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemumapurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association inoti haisi kufara nekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU PF nePF ZAPU muna 1987.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemumuchipurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mashoko aburitswa nemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende vaMishek Sibanda anoti vaMnangagwa vazorodza vachiwenga basa vakamirira kupiwa rimwe basa. Lieutenant General Philip Valerio Sibanda ndio vakwidziridzwa kutora chinzvimbo changa china vachiwenga. VaSibanda vatsiviwa naMajor General Edzai Chimonyo awa vakwidziridzwa kuitwa Lieutenant General. Air Marshal Parents Shiri awa vanga vari mukuru wemauto vakwidziridzwa kuita Air Chief Marshal vasati vazorodzwa zvichitevera kudomwa kwavakaitwawo kuve gurukota rinoona nezvekurima. Vasusiso Moyo awa vakagadzwa kuve gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vakwidziridzwawo kuita Lieutenant General vasati vazorodzwa uye vaEnko Bedrugeje awa vakaitwa murongi wemisangano muZANU PF vakwidziridzwawo kuitwa Lieutenant General vasati vazorodzwa zvakare. VaMnangagwa vakuridzirwa vanga vari mutevedzeri wemukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga ndo vadomwa navaMnangagwa kuti vafanobata matomo emukuru mukuru wemapurisa apo vaAugustine Chihuri vari pazororo vakamirira kuenda pamudyandigere pakupera kwemwedzi uno. Zvichakadai nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vaudza Studio 7 parunhare kuti zvave pachena kuti vachiwenga ndo vachaita mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika, asi vati zvaitwa izvi zvinoratidza kuti vaMnangagwa vanoda kuva nevanhu vatsva muchiuto nekune rumwe rutivi vachizvikomberedza nevanga vari muchiuto muhurumende yavo. Vachiwenga ndio vakatungamira masoja kuti amanikidze vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa, zvakazoita kuti vaMnangagwa avo vakange vadzingwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika vazotora matomu kubva kuna vaMugabe. Zvichakadai vaValerio Sibanda vazivisa kuti masoja apedza chirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakaita kuti vaMugabe vasiye basa. Asi veruzhinji vatataura navo mumigwagwa vakaita savaTimothy Kambarami vati havasi kufara kuti masoja ave kubva mumigwagwa vachiti vanotyira kushungurudzwa nemapurisa.
Aiwa no mapurisa anadzoka ndo pane dambudziko redu kuzi kufamba paroad kuchange kwakunetsa. Ii masonda apfuura aya zvanga zvakanaka kufamba nemotikari because mapurisa anga asipo paroad kufamba kwanga kuri nyore. Mapurisa anopedzera vanhu nguva zvakare vanoda mari kazhinji zvinotikanganisa isu vanhu vachikairi.
Mumwe vanotengesera mumigwagwa, muzvare chenesai chakadya, vati vafara kuti masoja anzi abve mumigwagwa, asi hazvina zvazvinobatsira kwavari, sezvo vachiti huchangoramba huri hwekiti negonzo pakati pevanotengesera mumigwagwa nemapurisa ekanzuru.
Masoja atikanganisira. Asi pesa pakambogona zvavasapa vatikanganisira isusu semavhenda. Dai vasiya vatiklinirawo mapurisa ekanzura anotishungurudza sevanhu vanotengesa murodhi, nekuti ticharamba tichinetsana kusvikira hamenu nemapurisa ekanzuru.
Mutauriri wemapurisa, amai Cheri Ticharamba, vati vachazotaura pamusoro pezvichange zvichiitwa nemapurisa mukati memazuva maviri ari kutevera, zvichitevera danho ratorwa nemasoja rekupedza chirongwa cheOperation Restore Legacy, icho chakatanga musi wa13 Mbudzi kusvika nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti harisi kufara nekwarinoona sekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU-PF nePF ZAPU muna 1987. Izvi zvinotevera kudomwa kwenhengo nhatu dzeZANU-PF kupinda muutungamiriri hwepamusoro hwebato kana kuti presidium. Zvinonzi nevamwe zvave kureva kuti PF ZAPU ichangowana chigaro chimwe chete chemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia.
Kugunoona kwacho kusati kwanyanya kukura zvako kusvika pakanyanya nekuda kwekuti varwiri vorusununguko vagara vachiremekedza vamunangagwa nekuda kwekuti mumwe wavo. Kugunoona ikoko kuriko ikoko kuchiri pasi pasi zvokuti masikati ndaona foni ya chairman yavamutsvangwa inoita sokunge kwandiri pandazoverenga apa inosajista kuti vanhu vari kuzoda kuti vagare pasi vaone chichemo ichochi, vaone kuti zvinhu zvingafambiswe nenzira yakaita sei kuti chichemo ichocho chigadzirwe. Zvinoda kuzikanwa nenyika nevanonzwa kuti varwiri vorusununguko takamboenda kumasvingo paextraordinary congress tikataura kuti tiri varwiri verusununguko, we are a registered welfare organization. Isusu takaroorana neruzhinji rwevanhu, tinoda kuona rugare, tinoda kuona kubatana kwevanhu, tinoda kuona rudo pakati pevana vanhu veZimbabwe, tinoda kuona chirwirangwe nekudanana pakati pedu. Ndo chaticharamba tichivaka ichocho nenzira dzose. Hazvinei kuti ndiani aitei, tichataura pamusoro pezvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka zvakamiririra gwara reruzhinji rwevanhu.
Asi bumbiro rebato reZANU-PF rinoti pakuumbwa kwepresidium.
Zvandinoziva ini ndezvekuti matima iri iwaya anofanira kunge akamiririrwa zvakakwana mupresidium. Ende ndozvatodawo kuona, ende ndinofungidzira kuti nyangwe ivo president vanofanirwa kunge vachifarira kuonawo zvinhu zvakadaro zviri ipapo.
Tonzwawo kuti mukugunun'una imomo pane vamwe vari kuti kana ZAPU ikazofunga kuti yatarisirwa pasi ikafunga kutora manga matano vachaitsigira, imiwo sesangano munoti nemaonero iwayo?
Hatingatangi tamhanya pakuve negakava risingagadziri tirisati rambotaurwa nezvaro kuti rati rasvika pasteji yakadaro here. Magakava ose anotanga ane malevels achienda mberi kusvika asvika pakunzi antagonistic. Ende iri iri harisati rasvika ipapo kuti tingataura tichidaro. Ndinofungidzirwa kuti tiri kutaura nemalevels akasiyana, asi ndofungidzirwa kuti zvanga zvakanaka ndezvekuti nyaya dzitaurwe, nyaya dzoonekwa kunzi dzingapedzwe sei, nyaya dzopedzwa nenzira yakanaka. Ende hakuna chinhu kana riri dambudziko riri pakati pevanhu risingagadziriki.
Munotarisira kuti mungagara pasi here neutungamiri hweZANU-PF muchipira kunyunyuta ikoko zviri pamutemo sezvo mata hakusati kwanyanya kukura?
Handioni chinofanira kutyisa pakati pevarwiri vorusununguko nemusangano weZANU-PF, nokuti mao veterans kandoo cornerstone yepati.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti icho kwadi kuti yakawedzera nguva yekunyoresa kuti chipere musi wa 13 kukadzi gore rinouya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wezvesarudzo muBulawayo District, amai Stokozile Kupe, vati vachasimudzira chirongwa ichi zvakare mugore rinouya kutanga musi wa 5 ndira kusvika musi wa 13 kurume. Vatiwo makomishina ezek vachiri kugadzira urongwa hwechikamu chawedzerwa ichi, uye munguva pfupi iri kutevera vachazivisa zvizere pamusoro pacho.
EVR exercise will end tomorrow on the 19th. Kubva musi wa 19, then site a break. Tozotanga futi kubva musi wa 5 January kusvika musi wa 13 February. Kuti zvinoitwa sei, zvinhu zvichataurwa, tichagadzira. Tozotaura kuti tichazvifambisa sei, because makomishinazi anosangana kuti vatipe guidance, asi madeitsi awo ndiatopropozwa kuti totanga musi wa 5 topedza musi wa 13 February.
Kuwedzerwa kwechirongwa chekunyoresa uku kunotevera kuwirirana pakati pemapato matatu ari muparamende anoti ZANU-PF, MDC neMDCT pamwe nevezek kuti chirongwa ichi chiwedzerwe mushure mekunge zvaonekwa kuti uwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota munyika mose huchiri pasi pehwange huchitarisirwa. Dunhu reBulawayo ndiro richine vanhu vashoma vanyoresa kuvhota munyika mose. Pakupera kwezuva nezuro, dunhu iri raive rine zviuru zana nemakumi manomwe nezvishanu zvevanhu vanyoresa kuvhota. Vanhu ava zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota mudunhu iri. Dunhu reMatabeleland South ndiro riri panzvimbo yechipiri pakuve nevanhu vashoma uye rine zviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu zvevanhu vanyoresa. Vanhu ava zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota mudunhu iri. Dunhu reMatabeleland North rave nevanhu zviuru mazana maviri nemakumi masere vanyoresa, avo vanove zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zveuwandu hwevanhu vanotarisirwa kuvhota mudunhu iri. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, vaAndrew Makoni, vanoti sangano ravo rinotambira kuwedzerwa kwemazuva kuchirongwa ichi.
Tinokurudzira ZEC kuti ivandudze chirongwa ichi kunyanya munzvimbo dziya dzine avo vanonzi maalliance, dzakaita semamainds mumapurazi nemumatownship mahombe akaita semavhuku, Tafara, Makokova, Mbare, Sakubva nemamwewo. Izvi zvinoita kuti avo vanga vasingakwanise kunyoresa, vanga vapfuurwa nechirongwa ichi, vakwanise kuregista kuvhota. Kuti chirongwa ichi chibudirire kunyanyanya mazuva mashoma awedzerwa iwawa, chinoda kuti chishapadzirwe zvakakwana.
Pamusangano wekuzeya chirongwa cheBVR wakaitwa muBulawayo nemusi wemugovera, pakabuda pfungwa yekuti kushaya dzidziso yakakwana ndechimwe chezvikonzero zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa. Pasi pemitemo yenyika, vemapato ezvematongerwo enyika vanobvumirwawo kuti vape dzidziso yezvekuvhota kune veruzhinji. Asi vamakoni vati sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti mamwe mapato ari kudzidzisa vanhu zvisiri izvo uye kuvatyisidzira.
Mapolitical parties vashoma ivavo vari kupinda muvanhu vachikurudzira. Vamwe vacho vari kushandisa mashoko asina kunaka edzidziso. Vari kuchifidzira varikuda kunyoresa. Uyezve vamwe vacho vari kuvaudza kuti kana varegista sevavhoti, nokuti registration iri kuitwa nemichina, pakuvhotawo kwavo zvichava nyore kuti zvizivikanwe kuti vavhota sei. Inova dzidziso isina kunaka. Saka tinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti iite kuti mabasa akadai amiswe.
Kusvika pari zvino, munyika mose mave nevanhu vanopfuura mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vanhu ava zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kuvhota munyika mose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ezvino izvichangobuda musarudzo dzemutungamiriri webato reANC muSouth Africa dzanga dzichiitwa. VaCyril Ramaphosa vakunda musarudzo idzi vachikunda amai Nkosazana Dlamini Zuma.
Vanoona nezvesarudzo muHonduras vazivisa kuti mutungamiri wenyika ari pachigaro vaJuan Orlando Hernandez ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa munambudzi idzo dzaipikiswa. Asi vanopikisa vari kuchema kuti sarudzo idzi dzakabirwa.
Vanhu vanga vachiratidzira nhasi vapisa mahofisi ebato riri kutonga ari mudunhu reverudzi rwechikadhi muIraq mukuratidzirwa kwaitwa mumatunhu akawanda nevanhu vari kunyunyuta pamusoro pekusatambiriswa mihoro pamwe neuori. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rinoti rakaunganidza mari inosvika mamiriyoni gumi namasere emadhora gore rino kuburikidza nemasendi mashanu anobviswa padhora rega rega remari inoiswa munharembozha. Bazi iri rinoti mari iyi yave kuyamura mukutenga mishonga nemapiritsi zvinodiwa kuzvipatara nemakirinika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mari yakaiswa kutanga kwegore rino negurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa kuti iwedzere pamari yeAIDS levy iyo yainzi iri kuramba ichidzikira. Vachitaura nevatori venhau pavakashanyira kambani yeNatfarm, gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa vakarumbidza mari yeHealth levy vachiti iri kubatsira zvikuru kuti bazi ravo riwane mishonga nemapiritsi ekuendesa kuzvipatara. VaParirenyatwa vakati vafadzwa zvikuru kuti mishonga yave kutanga kuwanikwa muzvipatara izvo zvanga zvisina mishonga nemapiritsi.
Ndiri kufara kuti mishonga yakutanga kunyatsouya munyika zvakanaka. Maona kuzara kwakaita warehouse inoyi. Ndiyo mishonga yachichada kuti ibve munongo warehouse. Haifani kugara muno muHarare tonzwa kuti hakuna mushonga kuBulawayo kana kuti kuGweru iyo iri muno. Saka ndiri kufara kuti taane mishonga yacho munyika. Yabasa manje kuti mishonga yacho ibve kuno ichienda out. Handifunga kuti yati yakwana yotinoda ticharamba tichingoda mari kuti mumwe mishonga itengwe ndainenge ichishandiswa. Saka tinenge tichifara zvikuru kuti iye zvinotatanga kuti mishonga munhu kana asvikawo pachipatara aone mushonga waanofanira kuwana. End vanhu vepano vanofanira kuita basa hombe kuti mishonga irambe ichiuya.
VaParirenyatwa vanoti mari yeHealth Life Fund yasvika kumamiriyoni gumi nemasere emadhora. Vakati chishuviro chavo ndechekuti dai vanhu vakawanda varamba vachishandisa nhare mbozha kuitira kuti bazi ravo rirambe richiwana mari yekushandisa mukusimudzira mabasa eutano.
Zviri kuitika ndezvekuti iwewe ukasenzesa selefoni yako ukange wafona ukafona zvinosvika $1 isusu tikutora 5 cents. Takabvumirwa neministry yefinance ndo vanotora iyo 5 cents per every dollar. Mari iyoyo 5 cents. Saka ndiri kukurudzira mese makabata makamera kuti fonai stereki kuti tione ma 5 cents akawanda. Iyoyo mari iyoyo ndo inoenda ndo iri uyo tiri kuona yasvika manje ku 18 million. Tiri kufara naizvozvo kuti nyaya yehealth levy fund inosenzesa macellphone yakutipa mari yekutenga mishonga.
Munyori musangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights vaEvans Mastara varumbidzawo mari yeHealth Levy vachiti iri kubatsira zvikuru mukurerutsa kunyanya vimba nemari yemasangano akazvimirira kutsvaga mishonga. VaMastara vayambirawo vachiti mashandisirwo emari yanofanirwa kunyatsoongororwa kuti isashandiswe zvisizvo.
Tinofara nedanho rakaitwa rehealth levy riri kuita kuti tibatsirikane kuva self-sufficient kunyaya dzemapiritsi kuti tisave reliant pamadonor drugs. Zvakadaro hazvo, sezvamunongozivawo, pese panounganidzwa mari muZimbabwe pane dambudziko reaccountability.
Vamasitara vakurudzirawo bazi rezveutano kuti rishandisewo mari iri kubva mukushandiswa kwenharembozha kumutsidzira makambani anogadzira mapiritsi munyika. Vakati mishonga ikagadzirwa muno zvinogona kuderedzawo mutengo zvikarerutsira veruzhinji.
Pasustainability apa tinoona sekuti dei imwe mari yaindoswa kunorecapitaliza mamanufacturing plants akaita sana CAPS. Pane kuti titenge mushonga towanikwa tichizvigadzirira yedu yakachipa muno muZimbabwe. Izvozvo zvingabatsira zvikuru kuita kuti shortage yedu iite nani, veuzhinji vawane mapiritsi.
Kunyange hazvo mari ichawaniswa bazi rezveutano gore rinouya yakawedzerwa pabudget, bazi rezveutano rinoti mari iyi ishoma zvikuru kuti rikwanise kusimudzira mabasa ezveutano munyika. Bazi iri riri kuda kupiwa mamiriyoni mazana mana nemasere emadhora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamiriyoni zana emari yebhajeti yegore rinouya. Bazi iri rinoti rinoda mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zana emadhora pagore rega rega kuitira kuti rifambise mabasa ezveutano zvakanaka. Mari zhinji inoshandiswa mune zveutano inobva kumasangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.
ReHarare Residents Association richibatsirwa neDanish Church Aid rakaita ongororo muHarare, Bulawayo, Masvingo nemaMutare yokutsvaka kuti kudzidzana kwevagari nemakanzuro avo kwakamira sei uye kutsvaka nzira dzekuti zvinhu zvive nani pakati pevagari nemakanzuro avo. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti kuchaitwa musangano mangwana muHarare wekuti vagari vasangane neavo vanovashandira uye vanovaitira mabasa mumaguta mavo.
Kuchidzana kwevagari nemaguta kuri pasi pasi kusvika pachidimbo chingaite 25.8%.
Ongororo yamakaita iyi yange iri pamusoro pei?
Yanga iri pamusoro pezvinhu zvingangoite zvisere munyaya dzemagariro ewanhu mumaguta, tinosanganisira ukama hwemugari nekanzuro yake, ukama hwemugari neResident Association kana kuti sangano rinomirira vagari kudhorobha raanogara, nyaya dzedzimba, dzedzidzo zveutano uye nyaya dzekubhadharwa kwemitero nekushandiswa kwemari mumaguta. Tichitarisa zvakare nyaya dzeutano, sanitation nehygiene.
Chakaita kuti paitwe ongororo ichi?
Zvakange zvaonekwa kuti mukati nemaguta omo muZimbabwe, nyaya dzekuwaniswa kwemabasa eruzhinji dzatingati public social service delivery dziri kuderera zvikuru uye wagari wazhinji wane zvitsutsumo, wane zvinhu zvavari kuchema nazvo.
Mangandiudzawo zvinhu zvishanu zvikuru zvamakawana muongororo iyi?
Pakabuda pachena kuti kama hwemakanzuru newagari wanobhadhara mari uri pasi pasi. Chechipiri chakanyanya kubuda ipapo ndechekuti mabhajeti emaguta mazhinji, wagari vanoita 74% wakaona kuti mabhajeti mazhinji anogadzirwa nemakanzuru haabuditsi pachena zvido zvevanhu. Zvakabuda pachena futi zvakare kunyaya dzemvura kuti wagari vazhinji hawawani mvura kumaguta kwavanogara.
Iko zvinezvi maita ongororo iyi mukabudisa bhuku pamusoro pezvamakawana, moita sei nazvo?
Sesangano reHarare Residents Trust tichange tiine musangano watiri kuita mangwana muHarare umo tichange tichikurukura newagari nemastakeholders akasiyana siyana tichia ratidza zvakabuda muresearch iyi.
Avo vange vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Football Association varonga mutambo wekuedzana masimba pakati pema Warriors nevafana bafana yeku South Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo uyo uriko musi wa 23 zvita, musi mumwe cheteo chikwata chemaZimbabwe Legends chiri kusangana nema South African Football Legends mu National Sports Stadium muHarare. Raman Gumbo weChicken Inn ndiye achange achirairidza chikwata chemaZimbabwe Legends icho chiri kutarisirwa kutungamirwa naPeter Ndlovu. Pakambotamba chikwata ichi nemaBarcelona Legends, Sande Chidzambwa ndiye aive murairidzi wemaZimbabwe Legends, asi hazvichakwanisika kuita saizvozvo sezvo Chidzambwa ave kurairidza maWarriors. Chidzambwa ari kushandisa mutambo neSouth Africa kutanga kuvaka chikwata chake chemakwikwi eAfrica Cup of Nations apo Zimbabwe iri kusangana neDR Congo muna kurume. Kunze kweDRC, Zimbabwe iri mugungano rimwe chetero neLiberia neCongo Brazzaville. Mumutambo wekutanga, Zimbabwe yakadambura Liberia 3-0. VeZifa vari kushandisa zvekare zuva iri kukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakatora basa iri kubva kuna vaRobert Mugabe. Zimbabwe yaifanira kutamba neZambia mumutambo wekukorokotedza vaMnangagwa uyu, asi mutambo uyu wambomiswa. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League. Chikwata cheManchester United charamba chakasunana nevavakidzani vavo veManchester City mushure mekushanya nekunorova West Bromwich Albion 2-1. Man U ichiri nemapoints 11 chete pasi pechikwata chiri kutungamira ichi cheMan City icho chakarova Tottenham Hotspurs 4-1. Mune mumwe mutambo wakatambwa nezuro zvekare, Liverpool yakarakasha Bournemouth 4-0. Liverpool yave pachinhano chechina mapoints 10 pasi peManchester City uyezve mapoints manomwe pasi peManchester United. Zvikwata zvina zviri pamusoro petafura zvakamira seizvi: Manchester City 52 points, Manchester United 41 points, Chelsea 38 points, Liverpool 34 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk nasi tiri kutarisa kuburitswa kwaitwa mauto mumigwagwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemuchipurisa, zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa.
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association inoti haisi kufara nekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU-PF nePF ZAPU muna 1987.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvekare mangwana mangwanani na 7 a.m. apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kutinzwa here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. Tabva tapedza tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndinonzi Ivan Zininga, sarai nemufaro.